Skulls.
Mamwe mazwi asina nemathuro andai kushandisira kungoti ndikuwane pepe pandai kunetsa mukushuwa pandai kusetsa ndangariro dzerudo parwakatanga mamwe musi ndakasiviswa nenharo Tarambanda
Anderudo
Awedu
Abasipando Nechiribiso
Atiso viringa
Tataka panana
Miko
Katisa puta
Akwenyu ndaiuya mangwa nani Kushika kwa doka Dichingo kutandata Mudiwa Ataibu ziva kuti mwari vakaronga Kuti tikare, tipake muri, tifare Mumwe